kupedzera nguva vanhu, it's a total waste of time. The reality ndeyekuti pachina masa uyu wakuniwa. He has created a disaster. He has created a mess mupublic finance management yedu isati yambocreatwa na any other minister since 1890. Iko zvino izvi kutaura kuno kwandiri kuita. Ane zvikwereti zvaasikatombozoiva kuti ndezvechii, zvikwereti zvakawandisa so zvaingotora so matreasury bills achingokwereta.
Tiri kuonawo vabiti vanhu vari kuti vari kutumira mari vari kunze kwenyika, kana kuti kwatingati kudiaspora, kuna na Western Union nekuna na MoneyGram, vari kuti vari kutadza kudzitora mari kuZimbabwe. Zviri kufamba sei?
Chiri kuitika ndechekuti mari iya ikangotumirwa manje iri kubva yapinda muRTGS system, iri kubva yapinda munostro account. So yapinda muyamiye manje, yabva yamedzwa manje netsunami iri kunoku. So kana yamedzwa netsunami haichabuda manje mari iyayi. Mukaona kiu iri pamukuru apapa, mukaona kiu iri paWestern Union, mukaona kiu iri apapa, zvinototyisa. Ndo mahomero aita nyika yedu mukoma blessing. So zvoreva kuti imi vari kudiaspora mutori nani mukoma blessing kuti mutotengera mai maiyo venyu grocery kupolokwane royal rib grocery. Zvitori nani kuti mutotengera mutembere wenyu chimotikari choyo chiri chimotikari kana iri mari chete yawasting your time.
Asi izvo hazvizokanganise here upfumi vanhu vakatanga kuregedza kutumira mari kuZimbabwe kwacho vachitenga zvinhu kunze?
Zvinokanganisa in the short term, but in the long term, remittance. Mari iringouya, but form yayo ndo yaichinja.
Asi kaZimbabwe yakabhadhara chimwe chikwereti cheIMF, vabiti hakuna chingatarisirwa kubva kuIMF kuti matambudziko ari kuwanikwa
vakatobhadhara nemari yangu yandakasiya, maSDR yavaida kutondirovera kuti shandisa mari iyoyoyo. Ndoya vakazotora manje vakunobhadhara $110 million kuIMF. Hapana chinofa chakabuda from the IMF nokuti hakuna reform. Hakuna chinofa chakabuda from the World Bank nokuti hakuna reform. ZANU is not capable of reforming. So kupedza nguva but kuda kubata chitsotsi kana maverenga independent yanhasi vabhadhara mari kuti vazotondoti kumari ye $500 million iri kuAfrican Development Bank ida kuitwa rollover, itwe rollover. So ndo chitsotsi chacho. So ndo that's why they paid, because the trick was to trick the African Development Bank to roll over facility iri kubva papillar 2 ye $500 million yemafederal state ari kuCote d'Ivoire kuAfrican Development Bank. Ndo saka vabhadhara, ndo badzi zvaida kuti vabhadhara.